Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndaverenga zvangu gwaro rakanyorwa navamunangagwa ravanoti ivo vanoda kuti vakwanise kubetsera vanova vanovatengi kuti vamabhizinisi vasakwidza mutengo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakati hurumende ichatora matano ese anodiwa kuchengetedza mutengi uye kuona kuti mitengo yagadzikana munyika.
Musi wa 23 May newa 24 May kubva makuseni na 8:30 kusvika na 5 manheru, chikoro choga choga chichange chiri yatinoti center yekuti tiite yatinoti curriculum review.
Bazi redzidzo yepasi rinoti vakuru vedzidzo svondo rino vachange vachipinda muzvikoro zvose zvemunyika kwemazuva maviri vachiita ongororo yezvidzidzo.
Takanga taziviswa kuti katisanganei maunion ese. Takanga tatopiwa matsamba ekuti kokwa kuti tiite musangano. Musangano hauna kuzoitwa. Nanhasi hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri. Tanzwa munews kuti ndo zviri kuitika.
Asi vamwe varayiridzi vanoti havana kujekeserwa nezveurongwa uhu nebazi redzidzo yepasi kunze kwekungonzwa nezvazvo munhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nezuro vakati hurumende ichatora matano ose anodiwa kuchengetedza mutengi uye kuona kuti mitengo yagadzikana munyika. Vachinyora mugwaro ravo resvondo rega rega mubepanhau reSunday Mail, vaMunangagwa vakati hurumende inoziva kuti kune mamwe mabhizimisi ari kuramba mari yemunyika, kushandisa zvisirizvo urongwa hwekutengesa mari yekunze uye kuendesa zvinhu kumisika mitema. Vakatiwo mari yekunze inodarika mabhiriyoni 10 nerimwe chete emadhora ekuAmerica, US $11 billion, yakawanikwa gore rapfuura, asi iri mari isati yambowanikwa uye yakawanda zvikuru kudarika mari inowanikwa nenyika dzakawanda muSub-Saharan Africa, asi izvi hazvina kuita kuti dhora remunyika rigadzikane. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isingadairwi. Asi tabatawo nyanzvi yezveupfumi vari mukuru wekambani Underhill Corporate Solutions vaEdi Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Ndaverenga zvangu gwaro rakanyorwa navaMunangagwa ravanoti ivo vanoda kuti vakwanise kubetsera vanova vanovatengi kuti vamabhizinisi vasakwidza mutengo. Vanoti ivo vanoda zvekuti vanoita zvemabhizinisi asi vachikwidza mutengo vanoda kukwanisa kuvasunga. Vanotizve avo vanotitora mari yokunze kwenyika inenge iri muno vachiibudisa kunze kwenyika zvisina mutemo vanoda kuvasungazve. Chokutanga chetinoda kutaura ndechekuti danho riri kutaurwa navaMunangagwa iro hachisichitsva. Zvakatomboitika muno muZimbabwe vamugabe vachipo vachiti mabhizinisi ndiari kukanganisa, mabhizinisi ndiari kuita mutengo ukwirire, ngavadzise zvichidini, vamwe vachisungwa. Asi zvetinoziva ndezvekuti kana zvatodaro kuti mabhizinisi anenge akusungwa zvichida zvavari kutaura vaMunangagwa, hatizowanizve mashopu medu muchine zvokudi zvinotengeswa. Tinodzokazve kuna 2008 kuyapo kuti muzvitoro munenge musina zvinhu zvinotengwa.
Dr. Mahembe, ndingadawo kutarisa kuti hurumende inonzi yagadzira komiti yekuongorora vari kufungirwa kuti vari kubiridzira mukutengwa kwemari yekunze nemukushandiswa kwayo munyika. Izvi zvinogoneka here izvi?
Ina handioni komiti ichibetsera nokuti zvinotozikanwa. VaMunangagwa pavakapinda muna 2018 chinhu chavakakwanisa kuita vakatotiudza kuti ndevapi vanhu vakatonyorwa vanonzi ava ndo vanga vachinzi vanoexternalize forex. Inokurira kuti vanoshandisa mari yokunze vachiibudisa muno muZimbabwe zvisine pamutemo. Listi iyoyo haina kwayakaenda nokuti izvo zvakatobuda ivo ndivakatozvitibudisira kuti ava ndomakambani ava ava ndovanhu vanobudisa mari dzisina pamutemo saka hazvitombodi komiti vanongodzoka kubepa iroro ravakambotipa iroro riyariya nokuti ava ndovaidi vaibudisa mari dzisina pamutemo vapedza vobvunza Reserve Bank of Zimbabwe mbozi Reserve Bank of Zimbabwe munhu wese anotenga forex ndiwo vanovamuziva kungobva ipapa hazvitombodi komiti zvingada kungoti ivo vamunangagwa vongotangira pavakapedzisira muna 2018 kuti vanhu vanonzi vanobudisa forex zviri pamutemo ndivanani makambani anonzi anobudisa mari yekunze zviri pamutemo ndehapi votangira ipapo hazvitombodi komiti maonero angu
ko panyaya yekuti zvimwe zvekudya zvipinde munyika pasina mari dzemutero munoona dzichibatsira here
panyaya yechikafu chinonzi chimwe chinopinda munyika pasina yavanoti tax yekuti chinobhadharwa kuzimura chikafu chichipinda pane zvinhu zviviri zvinoitika chokutanga ndechekuti kuisa chikafu kunze kwenyika chisingabhadhari mutaxi iyo zvinoreva kuti chikafu ichocho chinenge chachipa zvinobatsira isusu tinotenga tichitenga asi zvinouraya makambani omunhu anenge achigadzira chikafu ichocho zvinoreva kuti tinenge tatokwanisa kutipromote kana kuti kukurudzira nyika dzeizo dzinogadzira chikafu ichocho asi isu vedu vana vane mabhizinisi vanogadzira chikafu muno muzimbabwe tinenge tavauraya
avo vange vari nyanzvi yezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaEddie Mahembe vachitaura vari parunare kuHarare neStudio 7. Bazi redzidzo yepasi rinoti vakuru vedzidzo svondo rino vachange vachipinda muzvikoro zvose zvemunyika kwemazuva maviri vachiita ongororo yezvidzidzo kana kuti curriculum review. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti vakuru vedzidzo ava vachange vachipinda muzvikoro mangwana chipiri 23 chivabvu nechitatu 24 uye vachange varimo kwezuva rose. Vandoro vanoti vabereki vose vane vana vanodzidza kana vane vana vasingaendiwo kuchikoro vari kukokwa kuti vapewo pfungwa dzavo pamusoro peurongwa uhwu. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vajonga ichokwadi kuti musi wa 23 May newa 24 May kubva makuseni na 8:30 kusvika na 5 manheru chikoro choga choga chichange chiri yatinoti center yekuti tiite yatinoti curriculum review.
Chii chivandoro chinonzi curriculum review?
Curriculum review kuongorora kuti dzidzo redu riri kuenderera mberi zvakanaka here uye zvatiri kudzidzisa vana zviri paurongwa here. Curriculum yedu haizi kala chete, kala kangori kanhu kadiki diki pane curriculum yedu. Kala chinonzi continuous assessment learning activity, chinova chingoriwo chinhano checontinuous assessment framework. Continuous assessment framework inova iri baziwo reino yatinoti competence based curriculum. Saka vanhu ngavasafunga kuti kala ndiyo curriculum yacho yose. Kune zvakawanda zvatinenge tichitotarisira zvimwe zvisinei nekala.
Ndivanani vanotarisirwa kunge vachienda kumusangano iwoyo?
Tichiti vabereki vose vane vana vari pazvikoro nevana vasiri pazvikoro, vose vane vana vanoenda kuchikoro ngavauye tikure tinzwe kuti vanokwanisa kutipo mashoko akaita sei, kuti tongorora sei nyaya dzedu dzedzidzo idzi. Ndozvatinenge tichitarisa. Saka isu nhasi hatikwanisa kutaura kuti chichavachataura vabereki kana kuti vanochengeta vana vanoenda pabereki. Tichatozokupai yatinoti feedback, totozokuudza kuti vabereki patakasangana navo musi wa 23 nemuna 24 vakatarira zvakati nezvakati nezvakati nezvakati.
Tiri kunzwa kuti kune vamwe varayiridzi vari kunyunyutawo pamusoro peiyoyi review yamuri kutaura nezvaiyoyi vachiti havana kugarwawo navo pasi kuti mushande pamwe chete zviri kuita kuti varambe review iyoyi. Munoti
aiwa havazi varayiridzi, varayiridzi vari kutovatori nesu, vakabatana nevakuru vezvikoro, vakabatana nevabereki, vakabatana nevana vechikoro. Vari kungonetsa, vari kutiomesei musoro, vamuri kungonzwa vachitaura taura. Vatungamiri vevarayiridzi vasisiri varayiridzi kuda vakamboita varairidzi kare asi zvezvizvi havasisiri varairidzi. Saka izvozvo zviri kunyanya kuitika muzvikoro havasi kunyatsoziva kuti zvakanyatsokumira sei. Vatungamiri vemabazi evarairidzi, kwete kuti varairidzi vacho. Varairidzi vacho vatori nesu, takatobatana navo, tiri kutoenderera mberi nekuti isu tongorere dzidzo yedu, tirambe tichipanana dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Avo vange vari mutauriri wedzidzo yepasi vataungana Ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mutungamiri werimwe sangano rinomiririra varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure, kuti tinzwewo maonero avo pamusoro peurongwa uhu.
Ungushoko riripo nderekuti musi wa23 nemusi wa24 May muzvikoro zvese zvemuZimbabwe, zvikoro zvese hazvo, pachazenge pachiitwa consultation process yekubvunza vanhu kuti curriculum yedu muri kuti chiinayo, vabereki, varairidzi, vana vechikoro, munhu wese zvake dunga munhu achiisawo input yake.
Urongwa hwamuri kushandwawo pamwe chete nemi here semasangano evarairidzi iwo uri kuitwa nebazi redzidzo?
Pakatanga chirongwa ichi chichiparurwa, takanga taziviswa kuti tikatisanganei maunioni ese, takanga tatopiwa matsamba ekuti kokwa kuti tiite musangano. Musangano hauna kuzoitwa, nanhasi hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri. Zvitakatozoonawo pamanotisi, tikazvionawo mutanzwa munyuzi kuti ndo zviri kuitika. Ministri yedu inenge inosema zvakanyanya kutaura nevanhu vemaunioni.
Tiri kunzwa kuti imi sevarairidzi muri kuramba iyo new curriculum iyoyi kana yavari kuti kala iyi. Zvikonzero zvipiwo zvamuri kuirambira?
Zvisi chatiri kunyanyoramba panyu curriculum iyi, chinotarisira nyaya yecontent kuti iri kusiyirira zvinhu zvizhinji, kusanganisira zviri musection 7 yeconstitution yeZimbabwe, zvekuti mwana wega wega anofanira kunge achidzidziswa constitution yake kubva from the lowest level, tichitarisa kuti constitution ingadai ichitodzidziswa kuprimary. Ndozvo zvatiri kuramba curriculum iripo. Chepiri chatiri kuramba inyaya yekuti haisi kupromota specialization, vana vari kudzidziswa zvinhu zvakawandisa. Chitatu tiri kutarisa nyaya yecontinuous assessment learning activities. Akawandisa unnecessary burden. Ingori imwe theory yawedzerwa pamusoro petheory, isi taifunga kuti continuous assessment ichapa vana mukana wekudzidzira kuita maresearch, kukwanisa kusolva maproblems emumacommunity mavo. Saka tikaonera tinoita sitoti mwana wega wega kana achida kunyora form 4 angatoite kala rimwe chete raanotanga kuasesswa kubva ari form 1 ozopiwa mark a form 4 zvichive continuous, tichitarisa maattributes ake, maskills zvese zvichiratidzwa achiasesswa muarea of competence yake. Zvichireva kuti kana ari mwana anoimba anofanira kunge atsvage project yake yecontinuous assessment yekuimba ikoko, zvichitanga kubva paform 1 kusvika paform 4 achiasesswa kusvika azopiwa mark, ndokuve continuous. Zvataakuona ingori imwe theory iri kushandiswa kubirira maresults anobuda, kunzi maticha ari kumanikidzwa kunzi garai mapavana ma25 out of 30, kuitira kuti pa70% yasara chero mwana akafoirira padhuze anenge apasa. Saka tine hurumende iri kuzvinyebera, ichinyewedzera kunyeberera vanhu.
Avo vange vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ATUS, vaObert Masaraure, vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chibvumirano chakanyorerana zvikwata zviri kurwisana muhondo iri kuSudan, zvemauto eSudan neve Rapid Support Forces, chekumbomisa hondo kwesvondo rimwe chete chiri kutanga nhasi manheru nguva dza7:45 PM kuKhartoum. America neSaudi Arabia dzinoti rwendo runo nyika idzi dzichaita zvese zvadzinogona kusimbisa chibvumirano ichi. Chibvumirano ichi chinonzi ndechekupa mukana wekuti vari kutambura uye vakatiza misha yavo nekuda kwehondo iyi vawane rubatsiro uye kuti mauto abve muzvipatara nedzimwe nzvimbo dzakakosha. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo, Riki Munyaradzi Mukonza, kuti tinzwewo mafungiro avo.
Ayo kureva kuti hapana chibvumirano chekuti hondo ipere dzingitingangoti vanhu vachiri matakatangwa achiripo pakati pemapato maviri ayo mauto ari kurwisana saka asi kushata kwezvunhu kunenge kuri kuonekwa nematv ese saka vochizoitawo kachibvumirano kanenge kekuti ayo nekushata kwaita zvunhu uku ngatichimbotenderai vanhu kuti vabatsirikane asi hondo yedu haina kupera ndozvandiri kuita sekuona pamamiriro ari kuita akaita hondo yekusudhani
ndodawo kuti nditarise pane vari kumira sevayananisi tanzwa kuti America neSaudi Arabia vari kumiramirawo chaizvo kuti vaedze kubatsira munoona vaine here ruoko runogona kubatsira kuti hondo igosvika pakuguma
mamiriro akaita makakatanwa ari pakati pemauto maviri aya handisi kuona kuine vabatsiri vekunze vangagoni kunyatsoti hondo ipere nekuda kwekuti vese vanenge vari kuramba vakamira pazvinzvimbo zvavo yatingati mapositions avo panyaya yegakava saka kuti titi vekunze ava vangazonyanyouya vachisvikochinjisa mapato emauto maviri aya ari kupikisana handisi kunyatsopaona pachibuda zvakanaka nekuti dai vanga vachigona tingadai tiri kuona izvozvo zvaakutotanga kuratidza kubuda izvozvi but zviri kuratidza kuti mapato emauto maviri aya ari kupikisana vachiri kuda kumboedzana masimba chaizvo
Nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvina fundo Riki Munyaradzi Mukonza vange vachitaura parunare vari kwakare kuPretoria kuSouth Africa. Tochimbotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuHerald mune nyaya yekuti vatori venhau vakanyoresa kuZimbabwe Media Commission vachange vave kubvumidzwa kutora nhau vakasununguka pasina kunyoresa patsva kuZimbabwe Electoral Commission kana bhiri remutemo weElectoral Amendment Bill ratambirwa kuva mutemo neparamende. Izvi zvakaziviswa nemutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Baradza pamusangano wakaitwa muHarare wekuzeya gadziriro dzesarudzo dziri kuitwa gore rino. MuChronicle mune nyaya inoti gwenya remagetsi repahwange Thermal Power Station Unit 7 nasi riri kutanga kugadzira magetsi anosvika 300 megawatts zvichitevera kupera kwenguva yekuongororwa kwaro kuti riri kushanda zvakanaka here navana mazvikokota. Gwenya iri rakagadzirwa nemari inosvika biriyoni nemamiriyoni mana emadhora muchirongwa chekuvandudzwa kweunit 7 neunit 8 icho chave pedyo kupedziswa. Magetsi aya anotarisirwa kubatsira mukushomeka kwemagetsi munyika. Bepa naure padande mutande renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica chichiita basa rekusekesa vanhu kana kuti comedy. Lenmore Jonasi akawana mubayiro mukuru mushure mekukunda muchirongwa cheBoston Comedy Festival icho chakaitirwa kuEmerson Cutler Majestic Theatre muBoston makare nemusi wemugovera. Ichi chimwe chezvirongwa zvikuru mubasa recomedy muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wow. kwanakana kana kuma Jonga ndimene na kuma Blessing Zulu. Indi ni Peter zvauri pano pa South Africa pa lokwana. Ndichikurudzira vana veZimbabwe ngati register vote tivise hurumende yeZANU-PF. Tivise vamunangagwa ne party yavo nebato ravo. Vanhu vakakokoza mari mukati menyika yeZimbabwe saka makorokoza. Kutungamira nyika varikutoita kuti tungamira kudoko chiko chiumbavha kechikororo. Saka register vote vana veZimbabwe tivise hurumende yeZANU-PF. Asi ndirikuona sekuti nyika yashunura nyika yakuona. Taakuona munhu mumwe chete saka tinoti ngatirejester vote tipinze hurumende yaPresident Chamisa. Tikapinza hurumende yaPresident Chamisa tinozoona nomiri wezengeza wese waJubu Skala vachabuda mujeri. Nekuti mazuva avakasungirwa mujeri amazuva apane mazuva akawanda. Saka tingarejester vote pamwedzi dzasara mushoma shoma idzi pachapinda President Chamisa. PresidentwaJubu Skala vachabuda mujeri. Saka tirejester vote vana veZimbabwe. Tibvise hurumende yeZANU-PF yanokuba mari yenyika. Tisingazivi kuti hurukopita dzakatengwa ndege dzakatengwa idzi kuRussia. Ndotoona hurumende yeZANU-PF inotofunga zvehondo nekudera ropa revanhu chete. Saka tinongoibvisa. Ndatenda mushamarara yamashuisa vese ndatenda.
Naiwe Witness Dube, kwa huu kusodavo hereka uchingotaura kutukai. Yee, ndiri mutauriri wa Monzora. Mutauriri wa Monzora, muchina animwe, unokutevera isure kwenye. Amchina kana bato, kana bato amuchina. Mangofanana ne huku ya tore guwabana ne gondo. Ndozo mangofanana na asuimwe. Kwangu wakungo shineta, enda muna nyazi. Dama amchinyara vanu, maerega kuita zozo shamuneta wana Witness Dube na Monzora. Uri mutauriri wa Monzora, wepiko, Monzora. Monzora ZANU-PF here, Monzora MDCT here, kana kuti Monzora Douglas, ina ndipa wisisi ipapo. Siana inezvamuri kuita izvi. Tibatane tibvise ZANU-PF iyo. Dema muri vanhu vakangwara mango votera TCC pana Chamisa ipapo. Nokuti Chamisa ndakadosarudzwa navanhu zvichachinji. Zororai mugare pasi. Kana mashaya wabasa zvinani muvate. Muridze muridzo.
Tapinda pasi ndiyo pano. Sasidra 7 ama magadini zenyu. Ndauya ndine akanangana nemurume unotaura uyo. Unoita uganda sekuti unotohusira urombo kana kuti unotoita sekuti dai auibva urombo. Panhau yokutaura nawe ungochani pasi pezuva pano ratidai kurarama. Pasi pezuva nguva yatiri kurarama ino. Yekusera chataura nezveungochani. Zvinomboripaiko zvakabata seiko chii? Unotoita inhundugwa here dzakadyiwa navanhu. Kati zvii vanhu vakapuwa vakavata here vakanda kuti vasahunzisa kana kuti vaita sei upenyu hwavanoda kurarama. Nguva yekuti ndasora titaura kupedza nguva yekutaura ungochani dai zvazvadai dai zvazvaitiwa dai vaonekwa dai vadi. Chiiko chinombonzi ngochani pasi pezuva? Hakuna chinhu chakazvagwa chiri ngochani pasi pezuva. Upenyu hwamakazvisarudzira ndo humoda kurarama nhasi moda kuigwa kurombo. Wekuita seiko?
Pa Studio 7 makadiko iri semiri parisei pajo pamerekepo haizisi kuno kuti rinyikiribo kunyika ya Mozambique tiri wadi bozo kuti
Hello, Jonga kandimire na Ivanzi Sininga murikaitere ha murikurova kumwe mukugona kubudisa chokwadi. Budisa chokwadi chero nyika yakaoma kudai ichiita zvokuba asi munongobudisa chokwadi. Tinotenda makadini henyu vamwe vose vakateerera vadikani. Zviri kuitwa neZANU-PF hama vadikani hasizvo. ZANU-PF ngaimboita zvinhu kwazvo. Chero neni nemaelection aiwa ari kuuya ndisi show kuti zvinoitika kuti panobuda chakanaka ipapo. Zvangangofanana kuti vanhu varege kuvhota once nokuti zvakafanana.
Mamukase vachere veStudio 7, mamukase mese. Inangwa ndoda kupedza nguva, ndoda kukotenda zvangu vamonzora. Vamonzora makaita basa. Kuti pachinidze opposition party pari zvino. MDC ndiye yange ine power inavatsvangirai. Pavakazotofa vasiya vabatanidza vanhu vakasiya vese vayo panzvimbo imwe chete kuti vave chinhu chimwe chete. Monzora ndokubva apinda pakati ndokubva aroparadza paradza zvese. Vamonzora makaita basa. Musi unowu mabva matopedzisa tati makansera tatwasara kwemukadomo mukabva mangotsvaira kuratidza kuti pasina chinonzi opposition kuti vamonzora makaita basa.
Vamukasi vana mukoma Jonga kandimire nevamwe vose kuStudio 7 uko ndoda hangu ngotaurira ruchinjiro weZimbabwe kuti kunyarara kwakaita president Mnangagwa tetera maelection vari kutoziva kuti vanorova teseri neseri kose tichangomuka takanzi maelection aya zvatova zvevision 2030 maelectionas achazoitwa 2030 murume uyu ari kunyatsoziva kuti akataura deti remaelectionika watobva pachigaro ende nguva yamwari yakwana purezidendi mukuru wapasi this time.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emu Democratic Republic of Congo akakanda zvombo zveutsi hunokachidza uye akarwisana nevanhu vairatidzira mumigwagwa yeguta guru reKinshasa. Izvi zvakaitika nemugovera. Varatidziri ava vanonzi vaiti havasi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yeupenyu pamwe nekusagadzikana kumabvazuva kwenyika, uko mauto ane pfuti nemapoka anopfurikidza mwero akauraya mazana evanhu pamwe nekutamisa vanhu vanodarika miriyoni. Varatidziri vangangosvika 12 vakasungwa mukuratidzira uku, uye DRC inoti kuratidzira uku kwairongwa nevatungamiri vemapato anopikisa. Nyika dziri mumubatanidzwa weGroup of Seven dzakasangana nezuro muJapan dzikazeya nyaya dzehondo yekuUkraine. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakapindawo mumusangano uyu, kwavakaperekedzwa nendege yekuFrance vachibva nekuSaudi Arabia kwavaive vapinda musangano weArab League Summit muJeddah nemusi wechishanu. VaZelensky vakakumbirisa rubatsiro kuti dzimwe nyika dzivabatsire muhondo yavari kurwiswa neRussia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvinoti zviri kugadzirira gungano reZim Expo regore rino, iro riri kutanga nemusi wechishanu muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia. Zim Expo inobatanidza vanhu munyaya dzezvemabhizimusi, mitambo nezvimwe zvakasiyana-siyana. Urongwa uhu huri kunangana nezororo remagamba remuAmerica reMemorial Day Weekend uye uchipera nemusi wesvondo. Mumwe wevari kuronga gungano iri vaNesu Manjengwa vekambani yesadza.com vanoti vachange vachishanda nemuzinda weZimbabwe muAmerica, uyo vanoti uchange uchibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kutora magwaro ekufambisa nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 navakanjengwa.
Tine mapassport services anobva ivo kubva kuvanhu vekuembassy vanenge varipo vakatitsigira. Manheru echishanu tine business dinner. Mutauri wedu mukuru ndiye ambassador wedu Tadi achifamba. Vari kubva ivo kuDC kuzotitsigira kuAtlanta. Saka uyai mose munzwe nenyaya yemabhizinesses, how to get into business or what to do in business, siwechishanu manheru. Tapedza business dinner tine welcome party, battle of the DJ, ipapo Paso Nesta Hotel. Saka uyai tisinuke kumabhaudhi yedu yemuwaisizwe mumhanzi yekumusha kwedu ichirira. Saturday mangwanani tikutanga nemapassport service edu again. Saka vanawo vakabatwa vakono kuAmerica, uyai munyorese vanhu venyu kuti maZimbabwe ramangwana harizivikane. Saka vanhu venyu kana vakabatwa kuno ngavange vana mapassport avo ekumusha kwedu kuZimbabwe. Masikati eSaturday tine business forum yatokuita ipapo paSonetsa Hotel, neavo vane mabusiness exhibits evanavo vanenge vachitiratidzwavanazvo izvo muchesaradhi masikati.
Pane mitambo kana vaimbi vachange vari pachiitiko chenyu ichi here?
Sadza manheru tine mumhanzi waTami Moyo anenge achitiimbira iye manheru, naJulian King nevamwe vaimbi vatinenge tinavo musi wesaradhi wacho ugovo. Musi weSunday tine inonzi iyo golf tournament mangwanani and soccer tournament masikati negochi gochi muswere wese pa Hammond Park iko koku Atlanta Georgia. Awo wanangu wano ma businesses uyai please musambadze mabasa enyu. Tineve kubwod themeet.com House of Stone wakawanda wanangu wano ne over 20 exhibitors wadukwod.
Va anesuma njengwa vesadza.com vachitaura na Marvelous Mhlanga nyauye vari ku California muno mu America vabva vatisvitsa kumagumo echirongwa chedu iva inesu zvakare Maneru ndokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndokusiyai muina Chris Gande achikupa ichirongwa cheIsindevele.